Warora buriswa nemunyori webato iriva Moses Ngomo, rinoti mutungamiri webato iriva Jacob Ngarivume, vachakwikwidza kubikita East kumasvingo. Mutauriri webato iriva Justin Makota, vachamirira MDC Alliance kumasvingo South, vaThomas Magaya vachamira kuChipinge Central, uye vaBernard Tandi vachamira kuChirumanzu Zimbabwe. Vamwe vachamirira bato iri pasi peMDC Alliance ndava Ruben Zhiva kuGokwe Mafunga Utsi, vaAbisha Saurombe kuHarare South, vatichaona Makara kuWedza North, navaGeorge Mupedzegwa Dhuve kuBerengwa South. Bato iri rinoti pachaitwa sarudzo dzemaprimary dzekutsvaga vachamirira bato iri kuMount Darwin South neMuzarabani North, kuMuzarabani South, Zvimba South neGokwe Sengwa. Mutauri webato iri vaJustin Makota vaudza Studio 7 kuti sarudzo idzi dzichaitwa musi wa24 mwedzi uno usati wasvika.
Takaita kutaurirana. Kutaurirana kwataita taitarira zvinotarisirwa kuva nemutungamiriri anotungamirira ECT. Sekutaura kwandakamboita kuti isu seTransform Zimbabwe tinotarira munhu neutungamiriri hwake, totarirawo magarire ake nemaqualities wokuti anokwanisa kuenderera mberi nokutungamirira vanhu mujekerere. Zvakadaroi tine mamwe maasisi edu mashanu akawana nhengo mbiri zvichienderera mberi dzinoda kumiririra bato reTransform Zimbabwe kana kuti dzinoda kumiririra MDC Alliance. Saka isusu seboka reTransform Zimbabwe tichaita maprimary elections. Pamaprimary elections aya mamembers ari full paid eTransform Zimbabwe ndiwo achakwanisa kusarudza uyo achazowanikwa achimiririra boka retravere MDC Alliance.
Transform Zimbabwe ibato rechipiri pamapato ese manomwe ari muMDC Alliance kuzivisa vacharimirira musarudzo dzegore rino, zvichitevera bato reMDC inotungamirwa navaWashman Nguve iro rakazivisa nhengo dzicharimirira musarudzo svondo rapfuura. Bato iri rinoti harisi kufara nenyaya yekuti vamwe vari muMDC Alliance vakaita seMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa iro rinonzi rakati richadoma nhengo dzaro kuti dzimirire MDC Alliance mumatunhu akapiwa Transform Zimbabwe akaita seMberengwa South neWest.
Tine tarisiro hombe yokuti havachakwanisa kunzwisisa chibvumirano ichi Alliance, pamwe chete nokuteererawo kutaura kwevakuru vavo vanosanganisira vana vakomichi nevamwe vakuru vanotaura kuti vacharespekta chibvumirano chealliance. Asi zvakadaro isu tinoramba ende tichienderera mberi tichisevenza navo kuti zvatakanyorerana pasi zvirambe zvichiendeka, uye zviite kuti nyika yedu tiibvise muutapwa hwatiinahwo tiise kukenani sokutaura kwatingangoita.
Sachigaro veMDC Tiva Morgan Komich vanoti bato ravo richatevedza chibvumirano charakaita nemamwe mapato muMDC Alliance. MDCT ine maconstituency zana negumi nemana pazvigaro mazana maviri negumi zvinokwikwidzwa muNational Assembly. Zvichakadai mutauri wePeople's Democratic Party vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kunge vapedza kusarudza vanhu vachamirira bato iri muMDC Alliance svondo rino.
Isusu tiri mushishi rekusarudza makandidati munzvimbo dzatatapuwa neAlliance nekutaurirana nevamwe Alliance panyaya temasiti elocal government. Tapedza izvozvo tichataridzana mapepa iwavo, magwaro iwavo nevamwe vedu veAlliance. Tapedza izvozvo pachabva pazoanaunsiwa nevakuru veAlliance kuti maleader ndevanani.
PDP ine maconstituents gumi nemaviri muMDC Alliance. Bato reMount Racial Christian Democrats rinoti rakatosarudza vanhu vana vacharimirira uye richazivisa mazita avo munguva pfupi inotevera. MDCT inotarisira kupedza chirongwa chekusarudza vachamirira bato iri mukupera kwesvondo. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZimbabwe People First neZanu Ndonga kuti tinzwe kuti vari papi neurongwa hwekusarudza vachamirira mapato aya musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.